apana chinhu chikuru chavanyanya kuita nokuti chokutanga Mephi Minn oshanda neMinistry of Finance neReserve Bank. Saka zvavangoita apa vangotora maondero angakaitwa navachinamasa mubudget ravo re2018 kuti upfumi hwenyika hungangukure ne4.5%. Saka havana chikuru chavanyanya kuita. Mukatarisa imi World Bank, World Bank yakaderedza yanga yakamboti 3.4%, zvinezvi vari pa 2.7%. Saka mazwira atinoita ndeyekuti pakatarwa nevachinamasa panga pasati paita freedom zvekuti mvura yakamboti nonokei kunaya ikazonaya yakawanda chaizvo ndiyo yakabetsera kuti zvirimwa zvisimuke. Saka zvavari kungoita apa vari kungotora zvanga zvakatorwa nevachinamasa.
Tiri kuonawo kuti sangano iri vakanyenze riri kutaura kuti kubva hurumende itsva yavamunangagwa yapinda mukutonga, Zimbabwe yakwanisa kunge ichikwezva mari inoita $16 billion inotarisirwa kubva kune vari kuzvipira kuzouya kunoisa mabhizinesi kana kuti hatingati maforeign investors. Zvinhu zvingapembedzwa here?
Vanhu vachinzwa kuti nyika yenyu yazaruka vari kuprezeka vachibva pasi rose, vamwe vari kubva kuchina kumabvazuva, vamwe vari kubva kumadokero, vamwe vari kubva kwese kwese vachiuya kuona kuti chii chiri kumbobikwa muZimbabwe. Saka vauya kudaro haangoisi maoko muhomwe achiita seasina chinhu, anongotaurawo kuti hanenewo ndinogona kudyara mari yakadai. Asi hazvino kuti ndo mari yatoiswa muZimbabwe, nokuti mukatarisa mari iyo 16.5 billion hapana nyika munomwe yatiyamboita izvozvo. Kana Mozambique payakatombosumuka paya paya makuru emashomanana apfuurayo yakaenda kuma6 billion. Hapana nyika mudunhu redu iri yati yasvika ikoko kumwaka umwe chete, gore rimwe chete inobva yaita mainvestments anoipfuura 6 billion. Vanhu vanenge vachingotaurawo vachingoratidzawo kuti vari kunakidzwa nezviri kuitika muZimbabwe, asi vanoda kungoona kuti zvinhu zvichapamba sei. Saka hachisi chinhu chinganyanyotitibheta nyanyoita chingatiite manyautsamukanwa, nokuti hazvisati zvadyarwa, haisi mari yadyarwa. Vanhu vari kungoyo vachingopfuurawo nepamusika.
Ko, maonero avo ekuti pave nechivimbo chitsva kubva hurumende itsva yapinda mumasimba,
hongu upfumi hunosimudzwa, handina dambudziko nazvo. Nokuti hazvinei nekuti ndiani achapinda, kana Chamisa akapinda, kana ED akapinda, Maimujuru akapinda, vese mukatarisa mapolisis avo akangoda kufanana. Mukatarisa chinhu changa chikasisunga nyika yedu nguva yapfuura iyi, inharo dzanga dzina vaMugabe vairamba kuti zvinhu hazvingoshandurwi kuti vanhu vaite madiro avo, vaisunga kuti nyika dziri kunze kana dzichida kuuya, kana anenge achida kuuya nemari yake anofanira kupa 51% kuvanhu vemuZimbabwe. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti vanhu varamwe kuuya muZimbabwe. Saka izvozvo anenge auya pakaenda vaMugabe hazvina mhosva ndiani, anotosimudza bhora richienda mberi. Saka zvinhu zvinoitika hongu, pane renewed hope muZimbabwe, hapusi kunyepa, nokuti vaapo ava vari kuda kuita zvebhizinesi.